Ininzi ni marvelous mhlanganya huye ndichiti hey Nomi soro yena udzeludza nasi muvuro kukadzi 6/2017. Chikumbiro cha Pastor Ivan Mawarireve hashtag this flag chekuti vapiwe mukana wokubvisa mari yechibatiso chonzwikwa mu High Court mangwana. Bato rezano PF romanikidza vanhu vakawanda kumaruva kuti vabvise mari ichashandiswa pabirthday rava Mugabe richaitirwa kumatopos kumatebeleland south. Gurukota rezveumhizha mukufambiswa kwemashoko vasupamandi wanzira vobvuma kuti Portras ndiyo yakavhiringa zvinhu pagakava rekukwidzwa kwemari yedata renharembozha. Mushirongwa cheLife Talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa kushungurudzwa kuri kuitwa vanhu vachinzi vabhadhare mari yekushandisa pabirthday rava Mugabe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira paFacebook page redu revoa shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.